Mumwe mukota anoshanda kwazvimba mudunhu remasaraland west amainometa mapepa vane dambudziko guru ravari kusangana naro kumaruva nderekuti vashandi vakawanda vezveutano mudunhu ravo havana kuziviswa kuti nhomba iyi inoshanda sei. Amai mapepa vanoti hurumende ingadai yakatsanga kupa vashandi vezveutano ruzivo rwakakwana kuitira kuti vagozonodzidzisa veruzhinji, asi izvi hazvina kuitika.
Asi nyaya iripo zvakuita sekuti vanhu havati kuda nenyaya yekuti vanhu havana kunge vatsanangurirwa mashandiro anoita nhomba iyi, havati kutoziva. Inini wacho ndikutotaura ndakazvimiririra, handitombozva kuti nhomba iyi inoshandei. Inoshanda here kudzivirira kutapukira kune mumwe kubva kwandiri kune mumwe? Inoshanda here kuti kana ndabatira isa nesimba rakanyanya? Kana kuti handizivi kuti vhakisini riri kubayirwe chii chaizvaizvo.
Amai mapepa vanoti hurumende inofanirwa kudzidzisa vanhu kusanganisira vashandi vayo kuitira kuti nhomba igamuchirwe nevanhu vakawanda munyika.
Sa responsible authority vaifanira kudai vakatiudza nemachannels ari korekti. Isusu vashandi veutano totanga tanzvisisa so that tinokorekta mamamisconceptions ari kuuya nesocial media.
Mumwe mushandi wezveutano uye vari sachigaro wana mukoti mudunhu remasaraland west vakuda kwashe kokanai vanotiwo hapana dzidziso yakaitwa pamusoro pemashandiro enhomba iyi, mashandisirwo ayo pamwe nezvainogona kukonzeresa kana munhu abayiwa.
Dambudziko guru sara rakaitika pakaunzwa vhakisini iyi nderedzidziso maringe nekushanda kwayo, mushandisirwo wayo, zvainozokonzeresa kana yaiswa muvanhu. Vanhu havana kukwanisa kuwana information ivo sevashandi vehurumende semafrontline workers zvokuti vakwanisewo ivo kutsanangurira kana kuvangadaro vari vekunze.
Vakokanai vakave mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba mudunhu remasaraland west vanoti vashandi vehurumende vachiri kutya kuzvipira kubayiwa nhomba iyi sezvo vasina dzidziso yakakwana.
Saka izvozvo ndo zvakanyanya konzeresa kuti nzvimbo zhinji mukatadza izvizhinji havasati vane kunyatsogutsikana, havasati vakwanisa kuwana ushingi hwekuti vauye kuzobayiwa. Vachiri kunyunyuta nekuti vachiri kufungana, vachiri kuona nanhasi kuti hapana. Social media iri kuunza zvakawanda kudarika zvirikungataro zviri kubva kuhurumende maringe nevaccination iyi. Saka hurumende iri kufanira kunyanya kuwanza dzidziso maringe nevaccination zvinoenderana kana kupfuura zviri kutaurwa nemumawhatsapp.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezveutano mudunhu remasaraland west vaGift Masocha vanoti vanhu vari kutya nekuda sezviri kubuda pamadande mutande, zvimwe zvacho zvisiri zvechokwadi.
Vanhu ndofunga vange neutaurwa taurwa muhombe ngehuripo hwakati wandei wandei vanhu vainge vakanga vachitya.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti panofanirwa kuitwa dzidziso yakasimba yekuti vashandi vezveutano vave neruzivo rwakakwana pamusoro pemashandiro enhomba iyi.
Vashandi vemuministry of health nevamahealth workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yecovid-19. Nechikonzero chekuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here, uye zvekuti havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuchina. Idambudziko iroro.
Hurumende yakawedzera mazuva ekuti vashandi vanosangana nevanhu nguva dzose kana kuti frontline workers vabayiwe nhomba zvichitevera vanhu vashoma vakazvipira kubayiwa mumazuva gumi ekutanga ayo avaikurudzira kuti vabayiwe. Munyika mose vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe vakabayiwa nhomba iyi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose pavanhu zviuru makumi matatu nechimwe chete nemazana maviri nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 31,235. Mudunhu remasaraland west vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 1909 vakabayiwa nhomba kunyange vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu ane gumi nevatanhatu kana kuti 5316 vaitarisirwa kunge vakabayiwa mudunhu rose mumazuva gumi ekutanga kwechirongwa ichi. Nzvimbo yezvimba mudunhu reMashonaland West ndiyo ine vanhu vashoma mudunhu iri vanosvika zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 145 vakabayiwa nhomba kunyange kwaitarisirwa kubayiwa vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mana nevatatu. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi masere nevana kana kuti 1484. Nezuro wakare vanhu makumi mairi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nevasere kana kuti 36248. Vanhu vapora munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 33750 uye vachiri kurwara vava chiuru nevashanu kana kuti 1005. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.